mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 9/2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeguta reHarare inoshorwa pamusoro pekuparadza zvirimwa zvinotorerwa vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti upfumi hweZimbabwe huchatsikira zvakanyanya gore rino. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesera mumigwagwa pamwe nevamwe vagari vemuHarare vari kunyunyuta nedanho rinonzi rakatorwa nekanzuro yeHarare nezuro rekuparadza zvirimwa zvakatorerwa vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo. Mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vanoti vakakashamadzwa zvikuru nedanho rekanzuro iri. Vawadzai vanoti kanzuro yaifanirwa kungobhadharisa vanhu ava mari dzemafaindi yovadzosera zvitengeswa zvavo sezvo vari kuedza kuriritirawo mhuri dzavo. Kanzuro yakazivisa nezuro kuti yakatanga kunorasa zvirimwa zvinosanganisira mbatatisi, matomati, hanyanisi nemanhanga zvakatorerwa vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo. Ngatinzwei vawadzai muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Izvi zvinongotitaridza kuti vanhu havana mwoyo. Mukoma Jonga, mukatarisa kuoma kwakaita zvinhu munyika, kushinaira kuri kuita vabereki, kushinaira kuri kuita vechidiki kuti vawane raramo. Imari dzavo dzavanenge vashandisa, nguva dzavo, energy yavo yavanenge vashandisa kuti vawane zvinhu zvisishandwa izvezvizvi, zvongotorwa zvoiswa mumabhini saizvozvo izvo zvichindoraswa. Zvinoita kubaya kubaya chaiko chaiko pamwoyo yedu, kurwadziwa rwadziwa kushaya kuti mutungamiri wakaita sei watinawo, musingabvire tsitsi vanhu vari kutambura. Zvinhu izvi hazvingouye kuti munongokumuka wavanawo matomato ako, mapotatoes ako, macucumber ako. Zvinhu zvavanenge watoshandira waseza mari kuti ukwanise kutengesa, uri kwanise kuraramisa mhuri yako. Ndendo zvinhu zvinongotorwa zvondoraswa like that. Zvinorwadza chose.
Ndekekutanga here kuti kanzuro inge ichirasa zvinenge zvatorwa mumigwagwa, kana kuti ndo zvagara zvichingoitwa makore ese?
Chinotishamisa panhau iyi ndechekuti tine vamembers edu akawanda ari kuchema kuti zvinhu zvavo zvakatorwa, ende kuda kushaya kuti votresa sei kuti vandokwanisa kuwana zvinhu zvavo. Matauriro anoita mitemo yemabylaws inoti kana munhu akatorwa zvinhu seizvo zviyazvi, une faindi yaanozibhadhara, zvinhu zvake zvodzoswa. Saka chirikutishamisa ndechekuti sei pasina information iyoyo yekunzi vanhu vanzi zvinhu zvei zvakatorwa nekuti uri kutengesera pasingabvumirwi zviri pakadai pakadai, undobhadhara mari yacho yefaini ukwanise kutora zvinhu zvako. Hatina information iyoyo. Yes, zvinhu zvinonzi zvinoraswa kana zvashata, asi kana mukatarisa vhidhiyo yatiritaura nezvayo yataona yaiswa pazvivhitivhiti zvepafacebook, zvinotaridza kuti zvinhu zvisina kutomboshata. Mapotatoes atotaridza kutoti achiri fresh, angotorwa otoendeswa ipapo otondoraswa. Saka hatitarisiri kuti zvinge zvachiitwa nenzira yakadaro.
Kanzuro iri kuchemawo kuti nyaya yekutengeswa kwechikafu mumigwagwa ndezvimwe zvezvinhu zvingadai zviri kuparadzira zvirwere zvemanyoka.
Aiwazve, ivo vakuru vekanzuro ndivo vanotarisirwa kugadzira pekutengesa pakatsarukana. Vanhu ngavave nemwoyo wokubatsira vanhu vari kutambura munyika, vanhu vari kutiraya kurarama. Vanhu vati aiwa, hatiri kuita mbavha, hatiri kuita makororo, taakupinda mustriti kuti tishandire mhuri dzedu. Zvinhu zviya ndo zvakutorwa zvichiraswa like that. Aiwa, tinoti pane dzimwe nzira dzinokwanisa kuitwa kuti zvinhu zvigadzisike. Tinozviziva kuti yesu anangona chitengisira pasinga bumiri asiti uri maitiro azvo zvinoitwa izvi handifungi kuti ndizvo tinopokana nazvo.
Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi vakafano bata chigaro chemutauriri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruwende vanoti kanzuro yavo yakatura danho iri senzira yekudzivirira vanhu kungotengesera pese pese uyewo kuti havana kuzvigovera kuvanhu kuti vadye senzira yekudzivirira kupararira kwezvirwere zvinogona kuve zviri muchikafu ichi.
Kanzuru inogara ichiudza mavhenda kana kutiwo vanotengesa mapavement yavo kuti izvozvo hazvisi pamurawo, vanofanira kuita zvinoitawo vamwe kumbare, especially vayo vanotengesa mubhatata mapotatos, vanofanira kunge vachienda kumusika mukuru kumbare asi ivo havadi kubhadhara. Saka vanouya vachitengesa kurufaro. Ndofunga mazuva apera aya makazwa zvinzi FIFA iri kuti hatina nharaunda dzebhora dzinokwanisa kunge dzitambirwa bhora, ndo vanhu vamwe vacho vanokonzera izvozvo zvavanenge vachitengesa mapotatos parufaro stadium. Saka sekanzuru isusu kana chiri chikafu tinotora topwanya kuitira utano hwevanhu. Hatizivi kuti zvinhu zviri contaminated here kana kuti hazvisi. Hatina zvimwe zvatinokwanisa kuita nechikafu. Tinenge toda kuti vanhu vange vachitedzerawo mabylaws edu kuti vasavanike vachiwanikwa netsaona dzakadai dzekurasikirwa nemari.
Ko, hapana here mukana wekuti vanenge vatorerwa zvinhu vasungwa vachitengesera pasiri ipo vabvise mari dzefaindi vodzoserwa zvinhu zvavo?
Zvefaindi izvi zvinoitwa hazvo asi takaona kuti faindi idzi vanhu vanenge vakutozvijairira. Saka varoramba vachingodzoka. Zvatiri kurambidza ndozvavanongogara vachingoita zvakare. Saka tikambovatorera vakawanzwa kumborwadziwawo kwazvo, I think vanobva varegerawo kuita zvisiri pamutemo vouyawo kumusika kune vamweko.
Hakuna here masangano anogona kuzopiwa serubatsiro nekanzuro zvinenge zvatorwa izvi pane kuzviparadza?
Idzodzo ipfungwa dzakanaka chaizvo, but sekanzuro hatina mutemo inotipawo mukana wekunge tichidaro. Ende tinochengetedzawo utano hwevanhu, saka hatiwanikwe tichinge tichipa vanhu zvinhu sechikafu chinogona kunge chingori contaminated. Vanozoti kanzuru futi ndiwo yatipa zvinhu zvatiurayisa. Saka sekanzuru tinoona zvakakodzera kuti tichinge tichipwanya zvinhu zvakadaro sechikafu.
Asi muri kuona danho irori riri kuita here kuti vanhu vange vachizobuda mumigwagwa umo vanga vachimbotengesera?
Apa ndo pekutanga pataita kunge tichidaro, saka tinenge tichizongotevewo kuti tarisa kuti zvashanda here kana kuti hazvina. Tinenge tichievaluatawo action yedu yataita, because vanhu tanga tichimbovaregerera tichivabhadharisa mafaini pakadaro. Saka apa ndo patichange tichiona kuti zvichafamba sei pamberi apo.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruwende vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti upfumi hweZimbabwe huchadzikira zvakanyanya gore rino nekuda kwekushayikwa kwezvinhu zvakaita semagetsi, mvura, mari yekunze nezvimwe. Asi vanoti zviri kutaurwa nerimwe sangano rinoona nezveupfumi kuBritain reEconomic Intelligence Unit zvekuti upfumi hunogona kuderera nezvikamu 13 kubva muzana kana kuti -13%, uye zviri kutaurwa nehurumende zvekuti huchakwira nezvikamu 3 kubva muzana igudzira mukanwa. IMF inoti upfumi uhu huchaderera nezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti -7.1%. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBoroma.
Tikatarisa mativi ese ari maviri, tingangoti mativi ari kupesana, atingati muchirungu maextremes. The first side rehurumende rekuti upfumi huchakwira nezvikamu 3 kana kuti 3%, tichitarisa nezvakaitika gore ra2019. Hapana mukana iwoyo, nenyaya yekuti tinotarisa zvinhu zvakaita kunge kushomeka kwemagetsi, totarisawo zvinhu zvakaita kunge kushota kwemari yekunze inonzi foreign currency, totarisisa zviri kubuda maindustry medu yatinoti production, totarisa zvemakwiriro ari kuita zvinhu, mitengo yezvinhu inonzi inflation. Zvinhu zvese izvozvo ndo zviri kuita kuti upfumi hwenyika yemunomu hunge husingafambi mune zvakanaka. Saka takatarisa 2020 tingangoti tiri kuramba tichingoona zvinhu izvozvo zvinoitete, because hapana chagadziriswa. Saka kuti 3% iyoyo inge ichisvikika, hapana masvikiro atokwanisa kupaita kusatoti zvinhu izvozvo zvinge zvagadziriswa.
Munono sei zviri kutaurwa neve intelligence unit ava kuti upfumi hwenyika hunotokwanisa kuderera nezvikamu gumi nezvitatu kubva muzana kana kuti 13%.
Rimwe divi ratorwa neve intelligence unit avo rinogona kunge riri ratingati riri the extreme or rinopikisa rehurumende, but dambudziko ratiinaro muno munyika nderekuti bazi rinofa kunge richiburitsa mashoko iwayo kana rinofa kunge richiburitsa data reikonomi mamiriro akaita upfumi hwenyika harisi kuburitsa mafiga iwayo nenguva kana tingangoti panopera mwedzi mitatu yega yega. Asi chatinobvumirana nacho ndechekuti upfumi hwenyika huri kutodzikira, unogona kutodzikira ndingangoti kubva pazero kunosvika araundi kuma 8% ikokoko, but kunosvika pa 13% it could be an extreme figure.
Asika iyo hurumende iri kuti iri kuedza kugadzirisa zvinhu zvakati wandei wandei kudyidzana nedzimwe nyika kutanga zvechirongwa cheTNF chiaichi nezvimwe zvakadaro kuti pashandiswe simba rezuva mukuwandira vanhu magetsi kana kuti solar energy.
Chimwe siyano uripo ndepe kutaura nepakuzoita manje muzviito apapo sepamagetsi nau hombe yatati inayo ndeyekuti tine zvikwereti kune avo vanoti pamagetsi kusanganisira inonzi Eskom yekusouth Africa, then kwoita inonzi Electrokaura Basa yekumozambique. Zvikwereti izvozvo hatisati tazvibhadhara. Then tochipinda panyaya yekuti isusu vacho tinokwanisa here kuti tiunganidze mari yekunze inodiwa kuti tiunze magetsi anokwana kuti ashande munyika inoi. Mari yachona hatina pari zvino izvi. Then tochitarisa nyaya yekuti Kariba power station yanga ichitipa magetsi akawanda yanga ichitosvika ndingangoti over 1000 megawatts. Pari zvino izvi mvura nemamirira yakaita nenzara iriko nekusanaya kwemvura malevels emvura arimo mudhamu ari pasi, saka hapana chatichachinja panyaya yechi yekuwana kwemagetsi. Then tochitarisawo payama muchitaura nyemagetsi anobva kuzuva kana kuti yatinoti solar energy kana renewable energy. Tichiri nedambudziko zvikuru panyaya yatingati yekuwanikwa kwemari nemaprivate players angangoda kuva anoda kuti apinde pakuunza energy nenzira iyoyo. Saka hapana chatichachinja pane zvinhu zvekutaurwa nehurumende nezviri kuitika munyika, hapana chatichachinja. Anongona kunge achingori mashoko asi hatisati zvavapo paground.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News, bato reZANU-PF rinoshora zvakasimba Zimbabwe Council of Churches mushure mesangano remakereke iri rayambira hurumende kuti matambudziko akatarisana nenyika anogona kukonzera mhirizhonga gore rino. MuNewsday, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project rinokurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu nechikafu isingasarudzi kuti vanotsigira bato ripi. MuChronicle, paramende inonzi iri kuongorora kuti zvikwata zvevanhu vanonzi mashurubwi zvakatanga sei uye zvinoshanda sei. MuChronicle mekare, kanzuru yeguta reBulawayo inonzi yatangidza kugova mvura neungwaru sezvo madhamu emvura asara nemvura iri pazvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 35%. Herald rinoti masoja gumi neumwe vakakuvara mushure mekudubuka kwebhazi remauto padyo nekuwadzana 6 nezuro. Yasvikazve nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndodza zvangu murivo nemapoteto. Ini ndodza zvangu murivo nemapoteto. Vakomana tingativo kutonga here ukoko. Wadero kuti kwai ndoenda kulive. Unotungamira, unotungamira anuchidero. Wototi kwai wauri pabasa. kupiko imewana jonga wana mkoma jonga na wande muka kona kuplea changu nasi mola mrivone mapotele
mangwana na mangwana wa shamare studio 7 gadi kutende ni basa gura mwita ininya yangu ripana mna angagwa wanda wanzo wajindu buwa haruda kuinda kundo zorora wano zorora chisha wakati itira chisha wakati kubaya nasindo zorora chisha wakati itamu njiga zimbawa ya tinga kinobatika ino disivati muna ande wano zorora hapana cha anachimuche ya tinga ta wano zorora mna angagwa wakati itamu njiga edu wano zorora chisha wano zorora chisha wano zorora wakanga ashanda nguwai hapana karukumbo shanda kana gawani dawa shungu inda kwa chosi hiyo mrumi wachile kakuzoka chia dini zvake munangarwa izvo kazhingwe na vachose mosha vanogarira tichigara zvachose ikoko kulive panapa
makadi pastudio 7 apo nepenyu rinofarirwa nevanhu vazhinji nepenyu rinotiudza zvinoitika mukati menyika yezimbabwe ini ndiretwa pan ndiri muno mumidhurubheki musouth africa tinotenda chaizvo nechirongwa chemunotipakurira icho asi ndandichikumbirawo kuti hurumende yezimbabwe iyo Emerson Dambudzo Mnangagwa naChamisa Deni vagara pasi vataurirana nyika yaone kufamba ichienderera mberi kwete zvaari kuita izvo madzana mbwanana vakauraya vana vezimbabwe vadozovhoterwa nepamaelections anotevera
Pastudio 7 apo vana mukoma tanonoka hwande nevamwe vese vashamarari ndikutoshamisikawo hangu ndichinzwa vezanupf vachiita nzi mutungamiriri wezanupf aenda kulive sho munhu angeenda kulive asina kushanda here chaakashanda chii chanonzi angeenda kulive ndaiye anonzi Mnangagwa hapana kana chakaita kutouraya hake nyika ndo ndikandobasa rakatoita chete roro hapasina kana chipenyu munyika nhasi patoa live mvura yakutotanga kutonaya munyika idhiwi handizivi kuti akamboita sei ukunzanzi ari kuchengetedza mari yenyika kusabuda kunze kwenyika tiri kuzviziva kuti chii chikuti ari asabude kunze kwenyika inhaya yekuti muzanupf munogadzikana saka anototya kutoziva kutoti akangobuda chete anotodzoka chimuti chatotorwa saka asiuda kutombobuda munyika kuti anoziziva kuti mapindiro akaita zveusosi ndozvaari kutya kuti ndini muruti pakimbara
makadi vateereri vestudio 7 uko ana mukoma jonga nanatanonoka wende mofara here uko ndiri pana apa padhandiron apa musouth africa ndinozviva vamwe zviri kuitika munyika muya hapana wandinoona ari kunatso kuita zvinhu chaizvo chaizvo kuvatungamiriri vedu vose ava dei vanga vari vamwe vanhu taingobvisa taingotengesa nyika yacho tongoita miriyoni tongozara itisina nyika nokuti hakuna kana mutungamiriri chaivo chaivo atingatotiwi ndiye
makadii vastudio 7 ndinokutendai mose vari mustudio 7 nevose vanoteerera studio 7 ini ndiri kusouth africa ndinotiwo kwamuri vamunangagwa dai mambotsuduruka masira uyo mwana mudiki vamunangagwa zvokutonga matokonewa chatoti 2019 yaitova nani pana 2020 nokuti zvinhu zvacho zvinenge zvakutouya wese vamunangagwa kana vanhu vachichema pamberi penyu imi motaura kuti idyai mavheji nemapotatos zvinenge zvichireva kuti munotambira zvichemo zvevanhu here kana kuti zvichemo mungoona nezvemhuri yenyu chete vamunangagwa iko zvino vanhu vanorwara muzvipatara madokta haasevenzi maticha pachavhurwa zvikoro achange asingaendi kuchikoro nokuti imi vana venyu vanodzidza kunze saka hamuna basa kana nemunhu please vamunangagwa tinokumbira kuti dai mambotsuduruka pamwe zvingatiitira vonani nokuti vamunangagwa matokonewa makonewa kutonga makonewa ndinorangarira vamugabi vachiti mukaona ndikabva vana vezimbabwe muchavona nhamo zvokwadi nhamo tava kuivona tsvuku yakatsvuka seropa nokuda kwenyu vamunangagwa please tinokumbira mubve hakuna munhu akambokuvhotera imi makangozviisa
pastudio 7 makadini zvenyu vashamarari vedu vanotipa nyuzi dzinotifadza ini ndinoitwawo Clive Chuma ndiri mueastern cape musouth africa Ndangodawo kuti zvangu ndibvunze apo mukoma hwande pamusoro pehondo yeAmerica. Hondo yeAmerica yairi kuratidza kuti ingangotanga nenyika yeIrani, kuti kungangodaro kuri ndiko kuda kutigumisira pasi here kuri kuitwa neAmerica uko, sezvo iro Bhaibhiri shoko raMwari richiratidza pachena kuti nemazuva ekupedzisira kuchaita minana yenzira dzakasiyana-siyana. Minana yacho ichiratidza zvekuti takaiona yose, uye pasi rino kunyanzvi dzinodzidza Bhaibheri dzinoti rinonzi richazopera nemoto, richaparadzwa nemoto. Zvino varume ava wakatangana wakabatana kurwisana, hazvizokonzerewo kuti pasi riya riparare here takariwara zvedu? Aiwa isu chatinoda kumbofara pasi rienderere mberi iri. Dai kuri kunzi zvinoita, hei, hondo dzinotyisa idzi dai dzambomira wedu wee. Ndinotenda zvangu.
Makadii vashamarari veStudio 7? Inhangu handiiti zvepolitics, ndinochikumbira kubvunza kuti ko hatina here birthday rapurezidendi kuva muna Mugwagwa? Nekuti kubva 2017 kusvika 2019 wakatopira hatina kumbonzwa ushinzi birthday remutungamiriri wenyika. Kureva rekuti ivo havana kuzvarwa kana kuti vakanganwa havo mwedzi wavakazvarwa.
Makadii vashamari veStudio 7, indinonzi Staggart kana Mandari, ndiri paSouth Africa. Ndanichitikumbira kukwazisawo mhuri yangu iri paZimbabwe pachitungwiza. Shamidho namai vacho nevabereki vangu vari paMhondoro paMubayira, paMhondoro paMubayira, nemwana wangu akaenda kuholidhay ariko ikoko kuMhondoro kwaMubayira ikoko Denzi Divine, vose mhuri yese kwakana Mandari iri kuMhondoro kuchitungwiza, nevamwe vari muno muSouth Africa.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tiudzewo zviri mupfungwa dzenyu. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachitaura nezuro vari muWashington DC pamusoro pekurwiswa kwakaitwa mizinda inogara maudo eAmerica kuIraq. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vanoti vaTrump vadzikisa hasha kubva pane zvavakange vataura musi warwiswa mizinda iyi, vachiti zvatora maawa makumi maviri nemaviri kuti vaTrump vapindure.
Vati vatangaiona kuti mone ravo ndekuti iyo Iran haifane kufa yakaita manuclear weapons. Ndo pavatanga napo vachibva vazoti ivo kunyangwe America ine maweapons akawanda, vati hurumende yakashandisa over $2.2 trillion, asi havasi kuda kuti vashandise hondo kudila neIran. Saka vati situation yemamiriro ayaita ekuti Iran iri kuratidza kuti yaita step down ndo zvakanaka.
Pane zvavataura izvi, chamaona chakanaka maererano nokupedza kuda kurwisana kuripoku chii?
Ndaona kunge paita change kubva pane zvavaitaura paTwitter paweekend. Paweekend vaiti ivo Iran ikangoita chero chinhu chidikidiki vachadzosera nehondo yakasimba, asi nhasi vanenge vangu vachiratidza kuti vava nemufungiro mutsva.
Vanga vachishora vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama nenyaya yezvombo izvi zvashandiswa. Munopaona sei?
And ndinoona kunge ivo vari kugema va Obama asi nhau yeIran yakabvira kuna 1979 uyezve ivo vaTrump zvavaita zvanga zvisiri necessary kuti vange vachiita saka vanokwanisa kublema mumwe munhu wese asi maonero angu ndeyekuti ivo ndivo vadenha mago
kana makatarisa kudyidzana kwavo kana kuti kweamerica nenyika dzomumiddle east munoona kuti pane urongwa here hunonyatsooneka pachena kuti vanoda kudyidzana nenyika dzokumiddle east sei
ndinoona sekunzi pekutanga vatrump vanga vasina kunyanyisa kufunga zvakadzama-dzama asi tazoona kuti zvavatorera almost 12 hours kuti vape response saka ndoona kunge vanga vasingatarisire kuti vanhu vekuiran vacharesponda murespondero wavakaita wekuattacker base zvinenge zvavashamisa izvozvo saka kuda tichaona vachitora nzira dzitsva chimwe chandishamisa maybe nevateereri venyu ndechekuti taona kuti havana kublama Iraq saka vanenge vari kuda kuti vave neukama hwakanaka neIraq vakataurawo ivo kuti vanoda ukama hwakanaka nesaudi arabia
ko vanasahwira veamerica vakaita sevana germany vana france vana canada kana kuti nyika dzomunato munoona kuti maonero avari kuita pane zvakaitika izvi anokurudzira america here anofambidzana nezvinodiwa neamerica here usahwira hwavo huchakamira zvakanaka here sokuona kwenyu
tinoona kunge hunge hwakamira zvakanaka kusvika president trump vatanga kutukana nedzimwe nyika asi nhasi paspichi yavo varakidza kuti vanoda kuti zvinhu zvidzokere pazvaimbova vachiti vo dai vanhu venato vavabatsira kudhila nezviri kuitika kumiddle east asi hatisati tanzwa mhinduro dzekuti at least inini handisati ndanzwa kuti dzimwe nyika dzatii pamusoro pezvenyaya iyi
Dr. Chipo Dendere vari parunare kuWellesley College kuMassachusetts neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muIran ari kuongorora chakakonzera kuti ndege yekuUkraine idonhe ichangosimuka panhandare yendege yeTehran ikauraya vanhu vese 176 vakanga varimo. Gurukota reUkraine rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa kuti mundege iyi makange muine vanhu 72 vekuIran, 63 nevatatu vekuCanada, kusanganisavo vekuUkraine, Sweden, Afghanistan, Germany neBritain. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango pamutevedzeri wemutungamiriri weSouth Sudan vaTaban Deng Dang ichivapombera mhosva yokutyora kodzero dzevanhu nekuedza kuvhiringa hurukuro dzekuunza kugadzikana muSouth Sudan. America inoti vaDeng vanoshanda zvine simba mukupesanisa vanhu nekukonzera kufungirana pakati pemativi maviri ari muhurukuro. Freeman achibatsirwa namukoma Macheso ngaibake sezvo nguva yadi yapera regai tipotarisa zvakazviri munhau kanzuro yeHarare inoshorwa zvikuru pamusoro pekuparadza zvirimwa zvinotengeswa nevanotengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti upfumi hweZimbabwe huchadzikira zvakanyanya gore rino tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wandei ndichiti mosara zvakanaka